Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Na zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri zvita 14 2021, makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanza kuvanesu mchurongwa chedu chanasi. Ini ndini Jonga kandemi iri ndishitepenyura ndiri kumba. Sinzire kushidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura urongwa hwemapasipoti anoshandisa umhizha hwemadande mutande.
And I repeat, we need to do all we can as civil society to move closer to that status quo of constitutionalism, rule of law, and general ability to relax. That works to solve not our national question. 90%.
Tinofanira kuita zvese zvatinokwanisa kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti masoja adzokere kumabaraki. Izvi ndizvo chete zvinopedza matambudziko mazhinji atinawo.
Nyanzvi munyaya dzemitemo nesarudzo dzinoti Zimbabwe inokwanisa kuita sarudzo dzakachena chete kana ikatevedzera bumbiro remitemo yaro. Mafuta akanetsa kuwana mukupera kwesvondo owanikwa nyore munzvimbo zhinji munyika. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzemitemo nesarudzo dzinoti Zimbabwe inokwanisa kuita sarudzo dzakachena chete kana ikatevedza bumbiro remitemo yayo uye kana mauto akasapindura munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakarongwa neZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI wekuziva kuti chii chingaitwa kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena muna 2023, mukuru weSurface Trust vaIbo Mandaza vati kunze kwekuteedza bumbiro pamwe nekudzorera mauto kumabarak hapana chimwe chingaitwa kuti nyika iite sarudzo dzisingapikiswe. Vati kunyange hazvo vamwe vachiti mutemo wesarudzo unofanira kushandurwa, chikuru chiri kuita kuti nyika iite sarudzo dzinopikiswa nguva nenguva inyaya yekupindura kwemauto panyaya dzematongerwo enyika pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo. Vati mapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kushanda zvakasimba kuona kuti bumbiro remutemo ratevedzwa uye kuti mauto adzokera kumabaraki.
And I repeat, we need to do all we can as civil society to move closer to that status quo of constitutionalism, rule of law, and general ability to relax. That works to solve not our national question. 90%.
Tinofanira kuita zvese zvatinokwanisa kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti masoja adzokere kumabaraki. Izvi ndizvo chete zvinopedza matambudziko mazhinji atinawo.
Vamandaza vati hapana chikonzero chekuti mapato anopikisa apinde musarudzo kana bumbiro risingatevedzwi uye kana masoja akaramba achipindira munyaya dzematongerwo enyika sezvo bato reZANU-PF richingokunda musarudzo idzi. Vamandaza vati bato reZANU-PF rinoshandisa mauto uye range riri kuruza sarudzo dzese kubva muna 2000 asi richibatsirwa kuramba riri panyanga nemauto. Izvi zvatsigirwa nemutauri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire, avo vati mauto pachawo akabuda pachena apo akabvisa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe munambudzi 2017kushungurudza
nemamwe mapato nekuorganiza nekutyisidzira masabhuku kutyisidzira vamwe vezvematongerwo enyika mumawadi.
Vachitaurawo pamusangano wanhasi mutevedzeri wasachigaro webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaJob Scaler vabvumirana namuzvinafundo Mandaza vachiti ZANU-PF haigoni kukunda musarudzo kana ikasashandisa mauto.
Mukanase kuona chaiko chaiko chirikoneso rugende rwevanhu vari muarmy hapana chavanacho. Vanacho ndio vaya vari mucommand structure uye zvekare nemapolitician vanenge vachivasevenzesa. Saka chatinoda ndechekuti vavasasevenzeswa navanhu vanenge vane makaro vachiita pursue their own economic interests. Zvisinei navo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remauto kana kubva kugurukota rezvekudzivirwa kwenyika mai Opa Muchingurika Shiri sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita. Asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi varamba mashoko avamandaza ekuti bato ravo range richikundikana musarudzo kubva muna 2000 vachiti kunongova kutaura kwevavengi. Vamugwadi vatiwo manyepo kuti mauto anobatsira zanu PF musarudzo vachiti mauto anopindira chete kana pachinge paita mhirizhonga.
Chinongozwa rwadza chete vanotaura kuti masoja ari kuita zvepolitika zvematongerwo enyu ndeavo vanoti kana voda kuita mhirizhonga vanotarisira kuti masoja ange achivaimbira achivaokera vachiita mhirizhonga, kana kuti mapurisa ange achivaimbira achivaokera vachiita mhirizhonga. Aewa, kana votyora mutemo vanosangana nevanozoredzera nekuchengetedza mutemo. Saka harisi dambudziko iroro ringazoshandiswa kuti vanhu vati masoja anoita zvematongerwo enyika atisa.
Vamandaza vatiwo mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kusunga dzisimbe kuunganidza mari yemaagents kuona kuti vanhu vanyorosa kuvhota pamwe nekudzivirira vhoti panguva yesarudzo. Asi vamawarire vati mapato anopikisa anokwanisa kukunda chero pasina shanduko yaitika. Mumwe mushandi mukuru muzdi vavekezela Gumbo vati musangano wanhasi waburitsa pachena kuti kunyange mutemo wesarudzo ukasandurwa zvakakoshawo kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti mauto asapindire musarudzo.
Pane zvinhu zvitatu zvaemphasizwa pamusangano uyu. Chekutanga chekuti nyika inofanira kudzokera kuconstitutionalism pabumbiro remutemo. Chechipiri ndechekuti mauto anofanira kudzoserwa kumabharatsi ese ari mupolitics anofanira kudzokera kumabharatsi. Chechitatu ndechekuti nyika inofanira kudzokera kuzirudo fudo.
Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudza musangano webato ravo wepolitbureau svondo rapfuura kuti Zimbabwe yakatoisa zvese zvinodiwa neSADC kuti paitwe sarudzo dzakachena, uye vakati vaya vanochema kuti mutemo wesarudzo unofanira kushandurwa havasi kubuda pachena kuti ndezvipi chaizvo zvavari kuda. Asi izvi zviri kurambwa nevemapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira avo vanoti vaMnangagwa vanoziva zvese zvinodiwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassengers Association of Zimbabwe kana kuti PAZ rinoti nhengo dzaro dziri kugutsikana nemamiriro ezvinhu munyaya dzekuwanikwa kwemafuta edzimotokari sezvo vafambi vasina kuwana dambudziko nhasi. Munyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vari zvakare vakafanobata chigaro chemutauriri wesangano vaAndrew Chibanda vanoti vemichovha zvikuru vemishikashika vakanga vakwidzawo mari dzaibhadharwa nevafambi zvakapetwa kaviri, asi nhasi mari idzi dzamuka dzakadzokera padzaive kare sezvo michovha yawanda nekuwanikwa kwemafuta. Mafuta ekufambisa dzimotokari akamboshayikwa munyika mukupera kwesvondo zvakaita kuti mitsese idzoke zvakare mumagaraji anotengesa mafuta. Asi hurumende yakavimbisa kuti dambudziko iri raizogadziriswa nekukasika ichiti raive rakonzerwa nekukanganisika kwemichina inofambisa mafuta kubva kuMozambique. Ngatinzwei hurukuro yataita navachibanda pamusoro penyaya iyi.
Mazuva maviri adarika musvondo dzechwini gobera zvinhu zvakasina kunyatsotikatikanepa kuwanikwa kwemafuta ekufambisa edzimotokari. Asi pari nhasi dane zuro zuva rovira danho rakanga ratorwa nehurumende rekuti maservice station ave nemafuta rakanga rakuratidza kufunduko, uye zvakare nhasi pakumbotenderera kwataita tichiongorora taona kuti aiwa muzvitoro mafuta akuwanikwa hamusisina midungwe iya yakanga iripo misho yesvondo sekuongorora kwatakaita. Saka naizvozvo vafambi vakurerukirwa mukufamba kwavo vachishandisa motokari diki uye dzimwewo motokari dzinotakura veruzhinji kunyange zvadzo dzisingabvumirwi zviri pamutemo nehurumende.
Iko kumboshaika kwemafuta uku hakunawo here kukonzera kukwidzwa kwemutengo wemafuta zvinozokwidzawo zvakare mari dzinoripirwa nevanofamba nedzimotokari nemabhazi?
Apa pambo chaka dambi chiku aka kikushai kwa kwe mafuta msuwe mkwela ni shondu. Kaka kwanzira kuchipave ni kukwira kwe mafuta ni kachikamu ka diki diki. Ako kaka kwanzira sazakari kuti wanocha kuraveru jiji. Wakweze mutengu unopadarwa ni wafambi ako vanigiri ufamba. Atai ifamba tisingu ito urukuru ne wanocha kuraveru jiji. Neve zimotukari wabaka shibiriri la wabuka. Yengo wenyu yuto bezi kuti as. Saka kushai kwa kwa ituwa mafuta uku kwengu wa diki yoi. Njiko kwa kwanzira sere kuti kuitwe price adjustment ya gaita si e. Uyo wanota kuraveru jinji awa wakapa wakwiza muripo unopadarwa ni wafangi nishika muzana kupa muzana shuweza kama zarema kurewa kutikaisi kwiri wa mbofana pakangipa kukwiri wa padora mavili shureme la uume yemunu anofamba jishiti nekuti dano ili rinengira uya asina kukaziri.
Saka pari nasi chipiri wa zosa ere mitengu yanga ichiripiru wane wano mari za ziki sikuwa ere mafuta za haku wane
mitengu ye badara panofamba wano ya katu changa kuderera nezuru ni kuti moto kari zekange zato changa kuwanda mumu kwako na ezuzu pakange pane makwiwi ni kuti mutakuri akakukwiza mitengu waki wafambi wanuramba kukwira wachitaka chaka chikira omwe jamu.
Vanga wari mnyori anona nezvirongwa musangano repassengers association of Zimbabwe vari vakafano bata chigaro chemutauriri vaAndrew Shibanda vari parunare muHarare ne studio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Daripa msoro re mukinya rambo misa urongwa wehurumende hwekumanikidza kuti munhu wese anoda kuwana rubatsiro muzvipatara anga ari munhu akabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19. Izvi zvinotevera kupikiswa kwemurau uyu nemumwe muzvinabhizimusi vainoki aura vakati urongwa hwehurumende uhu hwaityora mitemo yenyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira dunhu reKentucky mangwana kuitira kuti vanoona vega kuparadzwa kwakaitwa dunhu iri nedutu mupengo iro rakauraya vanhu 54 nevana uye kuparadza misha yezviuru nezviuru zvevanhu mudunhu iri. Mabefu kwenguwa yakareba pamitemo kuri kuitwa makambani zvikuru kunze kwenyika senzira yekukwezva makambani aya kuti auchike mari dzavo munyika kunonzi kuri kukanganisawo zvikuru kukura kwehupfumi hwenyika pamwe nekuwedzera huori. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yekusajeka kwemitemo yekumbopa makambani zvikuru ekunze makore akawanda asingabhadhari mitero senzira yekuakwezva kuti auchike mari munyika kana kuti tax holiday inonzi yave kukanganisa zvikuru nyaya dzezveupfumi uye kuwedzera uori munyika. Sangano rinoona nezvezviwanikwa reZimbabwe Environmental Law Association kana kuti ZELA rakaburitsa mashoko kuvatori venhau richiti hurumende inofanira kubuda pachena kuti mitero iyi inofambiswa sei nekuti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda. Pasi pemitemo yenyika makambani zvikuru emigodhi nemamwe makambani ari munyaya dzekutengesa zvinhu kunze kwenyika kana kuti export processing zones anombopiwa nguva yekuti asabhadhare mitero. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vanoti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda kuburikidza nekusabhadharwa kwemitero iyi.
Ma tax holidays inzira inoshandiswa nedzimwe hurumende kurerutsira makambanis zvikuru sei anenge achibva kuEurope kuti vashande munhu vasingabhadhari tax, vasingabhadhari maroyalties, vasingabhadhari duty pane zvinhu zvavanounza munyika zvekushandisa mubhizinesi ravo. Zvinoita kuti kambani ikwanise kushanda kana makore mashanu isingabhadhari tax kuhurumende. Uhu benzi nechikonzero chekuti maminerals edu ndo assets iri kunzi nehurumende ndo ichatibuditsa muurombo senyika yeZimbabwe. Saka kana takupa maminerals iwavo for 5 years kumacompanies kuti achere vasingabhadhari tax, yet chinoita kuti hurumende iwane mari yekubhadhara macivil servants, iwane mari yedevelopment yekuvaka mafactory yeku waka migwagwa mari yeku batila varimi mari yo inova kuteki
vama guu vati wo
Great Dyke Investments ilikuchera platinum in partnership nema Russians yakanze 5 years musinga badari tax platinum in mineral inokosha zvakanyanya in the Zimbabwe ndiso tiri number 2 after South Africa in the whole world. There is no limit yekuti pamunenge muri under tax holiday munochera matanzu akaita so. Saka kambani inogona kuchera 24/7 ende nekuda kwemaporous borders edu vanenge vachibuditsa zvimwe zvacho hamutoudzwe kunzi pabuditswa platinum yakawanda sei.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti mitemo iyi haina kujeka zvopa kuti Zimra itadze kuudza nyika kuti ndivanani vasiri kubhadhara michero pari zvino.
The Finance Act yeZimra haipi simba kuZimra kuti ikwanise kusatora mari inonga ichibhadharwa nemakambani sema taxi. Saka Zimura iri kungotora ma taxi sekunzo kwatinenge makambani totara nawo. Saka ma special economic zone achoka anonga angore mbuku tapa ground apa haasi kuzoshanda. Saka hurumende kanzi chitiudzai kuti mare marasikirwa nayo revenue yaifanira kubhadhara makambanis imari vanobva vangoti tuzu havachakwanisi kutaura nekuti havana umbo hwacho kubva kuZimura. Mitemo yacho haisi kudzikidzana. Zvinoti zviri kuriboshwe havizivikani zviri kurudyi. Saka ndosaka muchiona kana investment yacho iri kuya munomu hainongova misodzi yakitsi chaiva. Hapana chiri kuya chine musoro nokuti hapana chekufambira. KuZambia zviri nyore kuti kana wauzwa kuti unobenefita zvakati ukainvesta muspecial economic zone unonoona zvakaringana sekudaro.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vaVictor Boroma vativo pane mute panyaya iyi. Ko pangagadziriswa sei? Tabvunza vaBoroma.
Hurumende inofanira kusaina mutemo mutsva weMines and Minerals Act uyo wakagara usati wasainwa kubva gore ra 2015 uyewo kupinda murongwa weExtractive Industry Transparency Index kuitira kuti matax incentives aya akwanise kuva anozivikamwa uyewo varidzi vemigodhi vanenge vachichera mukati menyika vazivikamwe. Izvi zvinodzikisawo kubiwa kwezvicherwa mukati menyika yeZimbabwe zvichiendeswa kunze neiyo yatinonzi illicit financial flow yekubudiswa kwemari nekufamba kwemari zviri pamutemo.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotiwo pane zvinoda kuitwa kuti nyika iwane chouviri pamitemo yakadai.
Hongu ichokwadi kuti nyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe dzinorasikirwa nemari yakawanda pagore rega rega kuburikidza nema tax incentives anopiwa kuma big foreign investors. Ini mafungiro angu kana tatoti tiri kupa ma tax incentives kuma foreign investors anofanira kunga ari clear uye ari targeted and tied to my specific deliverables anosanganisira mabasa anenge produced a number of jobs created anosanganisira nyaya environmental sustainability.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye governor weRBZ Dr. John Mangujga avo tisina kukwanisa kubata sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Vanogarawo vachiti mitero iyi inobatsira nyika mukukwezva vekunze nekuvamba mabasa zvinosimudzira upfumi hwenyika. Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Vanoda kuti kuna Studio 7, tibatei na 7 PM, pama saisai anoti 909 AM, 4930-6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazwa ose. Munokwanisa ogunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kushikachishanu pama saisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Chirongwa cha The Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munguva ino Zimbabwe yakatarisana nemhando itsva yeCovid-19 yeOmicron variant. Thank you.
Vatiriri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Studio 7, tibate na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazwa ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
As long as you're faithful and lovely, I know Mumbunza and the all now young Zenza, cause she's sexy. Or maybe you don't like her, she's fancy. That's why Makumuza will fancy. Tangwa the fancy, Derango, please let her talk as you wanna, dress as you wanna. Tangwa, come from back, I just like Yana, let her smoke marijuana. Please go, Yana.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura urongwa hwemapassport anoshandisa umisha hwemadande mutande. Nyanzvi munyaya dzemitemo nesarudzo dzinoti Zimbabwe inokwanisa kuita sarudzo dzakachena chete kana yakatevedza bumbiro remitemo yayo. Mafuta akanetsa kuwana mukupera kwesvondo owanikwa nyore munzvimbo zhinji munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika atisenda bako VOA Ndebele.